Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura timu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zvita 28, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP opa chenjedzo kuvatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira, uye kuti vafambi vamhangare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano. Vamwe vagari vekunyamakate mudunhu reMashonaland West vanoti magariro avo ari kukanganiswa nekuda kwetsika nemagariro amambo ave kuvatonga. Mumwe anoita zvemitambo anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi, asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP okurudzira vatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira, uye kuti vafambi vamhangare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano, pamwe nekuremerwa kwemotokari munguva ino yezororo. Mwaka wezororo muZimbabwe unozivikanwa nekuwana tsaona dzemumugwagwa dzakawanda munyika, zvikuru nekuda kwekumhanya zvakanyanya kuneta kwevatyairi uye kutyaira vakadhakwa. Sangano reTraffic Safety Council of Zimbabwe rinoti vanhu vashanu vanofa netsaona zuva rega rega mumigwagwa yemuZimbabwe. Vachitaura nevatori venhau mushure mechirongwa chekusimudzira kuchengetedzwa pamwe nechenjedzo pazororo pachiteshi chikuru chemabhazi muHarare chembare mukati mesvondo rino, vakati vanhu vanofanira kungwarira pamigwagwa kuitira kudzivirira tsaona. Mutauriri wemapurisa nyika yese vaPaul Nyati vakaudza Studio 7 svondo rino kuti mapurisa akagadzirira zvakakwana mazuva ese ezororo iri kuchengetedza mitemo mumigwagwa nekubatsira vafambi. Chero zvazvo nezuro mapurisa akazivisa kuti huwandu hwevanhu vafane kukuvara mutsaona dzemumigwagwa zororo rino hwakaderera pane hwegore rakapera. Vanoramba vachikurudzira kuti vanofamba vangwaririre pamigwagwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata munyori mukuru wesangano rinomiririra vafambi reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa kuti tinzwewo maonero avo.
Zvizhinji zvatirikuona zvinyange zvichitora nzvimbo mukati memigwagwa yedu panguva ino yezororo. Tikatarisa mitengo yamabhazi yakakwira zvinorwadza. Nzvimbo dzadzichiita $5 dzimwe dzaakutosvika $10. Papachiita $10 pamwe pakutosvika $15 kana kuti $17. Nepapachiitawo $15 zvaakusvika $25 zvichingoenda zvakadaro.
Chamungati chiri kunyanya kukonzera izvi chii?
Zvizhinji zviri kukonzerwa namatau dzatinoti mahwindi, pamwe chete nokusanganisira mapurisa, sezvo mapurisa vanenge vakakwidzawo mari yavo yechioko muhomwe. Mukatarisawo kuno kumaoperators, navo vanenge varimo munyaya yokukwidzwa kwamabhazi iyoyi. Nokudaro mitengo yetirona kutiko yakwira zvakanyanyisa.
Ko, hurumende inenge imirewo papi zvese izvi zvichiitika izvi?
Apa hurumende ndiyo yatiuraya, sezvo vamwe vamiriri vehurumende ndivo vatova varidzi vamabhazi. Motikari zhinji kana kuti mabhazi mazhinji ari kutotakura zvakadarikidza mwero. Tine vanhu vakati kuti vatingati vashayikira minjodzi yemimigwagwa yaitika apo neapa. Zvakare izvi zvaita kuti zvisiye vanhu vazhinji vane mavanga nokuda kukukuvara kwa vanenge vaita mutsaona.
Nezuro mapurisa aiti vanhu vafa mutsaona pazorora pavanga votopfuura makumi masere nechidimbu. Zvave papi?
Tikatarisa tine tsaona dzakaitika apo neapapo. Zvikonzero izvi zvinogona kusanganisira kuipa kwemigwagwa yedu, kumhanyisa zvakadarikidza mwero, zvikuru sei kunenge kuchiitwa navachairi vedu. Vachairi vanofamba vachinge vakadhakwa. Zvimwe tinoona kuti vanenge vakatakura zvakadarikidza mwero, zvinozoita kuti kana teavo votadza kuikondrora zvakanaka.
Kurudziro yenyu yoti kudii?
Tichati kungokurudzira kuvachairi vedu ndezvokuti ngatirambei tichifamba zvakanaka kuti tideredze njodzi dzedu dzinenge dziri mumigwagwa. Kune vachairi tiri kuti regai kuyambuka nzizi dzinenge dzakazara, sezvo kune dzimwe nzvimbo dziri kunaya panguva ino yezororo. Tiri kuti kuvachairi vedu zvakare, chengetedzai upenyu hwenyu, mochengetedza zvakare upenyu hwavamwe, kusanganisira midziyo yakaita sedzimotikari dzatinenge tichishandisa. Tiri pamusoro pepapa, regai titi hurumende, muripo kuchengetedza upenyu hwedu nokutirwira panguva dzose.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa vari parunare kuHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekunyamakate mudunhu reMashonaland West vanoti magariro avo ari kukanganiswa nekuda kwetsika nemagariro amambo ave kuvatonga. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vagari vari kunyunyuta ava vanogara munzvimbo yaimbova pasi paishe dandawa vanova vatsvaimanyepa, asi nzvimbo iyi yava pasi paishe chundu vanova vaabel basera, zvichitevera mutongo wedare rekukariba mushure mekunetsana kwemadzishe aya panyaya yemuganho wenzvimbo dzavanotonga. Vaviri ava vanga vave nemakore gumi nerimwe chete vachinetsana nekuda kwemuganho wenzvimbo dzavo. Asi dare ramajistrate mukariba rakapa mutongo nguva pfupi yapfuura wekuti nzvimbo dzenyamakate nedzimwe dziri kumakute dzave pasi paishe chundu. Zvichitevera kuiswa kwedunhu ravo pasi paishe mutsva, mumwe sabhuku wekunyamakate vaClemens Mapisaunga vanoti vanga vajaira kuremekedza zuva rechisi nemusi wechishanu, asi vave kumanikidzwa kucherechedza zuva iri nemusi wechipiri.
Mazuva edu echisi akatosiyana zvachose neamambo chundu.
Mumwe mugari wekuvillage 9 vachatenda mapfumo vanoti vave kutarisirwa kuchengetedza dzimwe tsika dzekukumbira mvura, izvo vanoti pasi paishe dandawa zvaingoitwa nevanhu vashoma vanoita zvechivanhu uye hapana chavaibvisa. Asi mumwe mugari wekumakute vaRonald Dzingai vanoti vari kufara sezvo mitongo yaishe dandawa yanga yakaoma uye vachida mari kana munhu achida kumhanara mhosva. Ishe dandawa vanoti vari kupikisa mutongo wedare ramajistrate vachiti hazviite kuti vaganhurirwe nzvimbo yavo kubva pasichigare, vachiti ishe chundu vakatouya vachibva kuZambia. Asi ishe chundu vanoti vanomira nezvakabuda mumatare. Patabvunza kuti miganho yenzvimbo dzinotongwa nemadzishe inotarwa nani, mudziti wehurungwe vaEndrew Tizora vakati pane magwaro anoratidza nzvimbo idzi asi dzinogona kuchinjwa kana pane zvikonzero zvakasimba zvine chekuita netsika nemagariro pamwe nekukurisa kwenzvimbo.
Mabeba pachaimu. Although kana paine nzvimbo normally vanhu vakabvaka vanhu pavagere hapaso pavanga originally. Saka panoita dzimwe nzvimbo dzine chekuita netsika dzine vakatama kare. In terms of the ritual component, vanofanirwa vanopanana mikana kuti nyangwe geographically and legally kusiri kwamambo A asi kana nzvimbo iyoyo inoda kuchivanhu chinoda iye vanofanirwa kupanana mikana yekuti zvinhu izvo zviitike asi munhu achitonga ari within a geographically defined area.
Nyaya dzekunetsana kwemadzishe pamusoro pemiganho munzvimbo dzavanotonga dzinonzi dziri kuitika mumatunhu akawanda munyika. Nyaya idzi dzinonzi dzinosanganisira kurwira umambo kwaIshe Chirumhanzu, Ishe Bhinga, Ishe Bota kuzaka, Ishe Samambwa kuzhombe, Ishe Negove kumberengwa, Ishe Manyezwa kulupane, Ishe Mashaya Mombe, Ishe Chikwanda nedzimwe dzakazoperera kumatare mushure menguva yakareba. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mutlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Praxedes Banda vanogara ivo muguta reDallas kuTexas imo muno muAmerica vachiita ivo mabasa ekuimba uyezve vachibatsira nherera nevanoshupika kumusha. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Titsanangurirewo kuti My Banda Music ndiani, makatanga sei kuita zvekuimba izvi?
Aiwa, My Banda Music ndini zvangu. Ini ndakatanga kuimba ndiri mwana mudiki. Ndiri mukwaya namai vangu. Mai vangu ndovanga vari choir director. Saka ndakabva ndangotanga kuimba ndiri mudiki, ndikatanga worship ndichiri mwana mudiki chaiye. Pandakazororwa ndakaramba ndichikontinua nezita rangu rekuzviti Pam kana kuti Praxedes. Asi vakadzi vemuchechi manje, takambopinda ASM kuno kuDallas. Akudhara apa ndandatove mukadzi wemunhu manje, ndanda ne 2 years ndaroorwa. Andopa vakatanga kuti My Banda, My Banda. Ndichiti ndakuda kuti ndikwire pastage My Banda, My Banda tatinei. Kovanava kuchiko ndonzi Pam. Ndikangonyora kuti Pam papa bepa ravanenge vati tipe title, ndonyora kuti Pam, ivo anorichinja voti My Banda. Saka ndakazongopedzisira ndanhingirikina ndazongoribvuma zita rekuti My Banda. So now makore azopfuura ndakabva ndatongotanga kungonzi My Banda Music. So ndokwakabva title iyo yekuti My Banda Music ikoko.
Munoimba mimhanzi yemusambo upi?
Ii, ndinoimba yechitendero. Dzimbo dzechikristu ndo dzandinoimba. Ndo dzega dzandinoimba. Ndikati ndiri kuda kuita rombo kana kuti kurekoda song, ndinongoita dzechitendero chete.
Munozvinyorera mega here kana kuti zvinofamba sei?
Dzimbo ndonyora ndega. Mheno zvazvinongoita so, Mwari vanenge vanguuyiwo mumwoyo mako unongoona watove nesong. Ndogona kumuka makuseni ndichitoimba rombo. Kana kuti ndiri kuhope ndikanga ndichirota rombo, ndinobva ndatopepuka. Ndikakwanisa kupepuka ndobva ndatongotora panhu pekutongoti ndirekodhi, ndinobva ndatorekodha. Makuseni achona iwayo ndotodainza mwana wangu kuti huya kustudio, totogara pasi totoita song.
Mune mimhanzi mitsva here yamunayo pari zvino yamakamirira kutsikisa kana kuti zvakamira sei?
Pari zvino ndine rumbo runyowani rwandakarelisa 5 days ago. Saka inonzi Anondichengeta ndoinyowani yandinayo. Yandakaita tisati taita Anondichengeta ndakaiita naBaba Harare. Saka dziri tu ndo dzandingati ndo dzimbo dzangu dzinyowani idzodzo.
Makatoshanda naBaba Harare vachinja musambo here kubva kujiti uyezve zvanga zvakamira sei ipapo?
Ndakatoshanda navo vatochinja. Saka pandakazoenda kuZimbabwe, Baba Harare vanga vatochinja musambo. ndokubva ndaenda kustudio navo tinga ndo number 2 kana kuti number 3 nechivakanga vaitana Tekshua Zama ini ndakazodzikisa imwe songu navo yatakadzikisana baba Harare kari kutonetsa mazvano ndakafara sere kukwanisa kushanda nababa Harare
ruyo rwacho runonzi chii
runonzi Mighty God
tombodzokera yedu mataura imi kuti munogara muno muAmerica kuTexas asi munopota muchimboenda kumusha kuZimbabwe pane mamwe mabasa amurikuita here ikoko kuZimbabwe
kuZimbabwe ndinoita zvenherera neshirikadzi ndikati ndatove nemakore 16 ndichibatsira vana nherera neshirikadzi kungovabatsirawo kunyanya maschool fees evana pandinotori nevana vakatowanda vakatograduata umwe wacho anonzi Chadwick iko zvino zvaakutogara kuJordan akatopedza akatoenda kuengineering akaita aircraft engineering saka ndozvimwe zvinhu zvandonyanyofambira mukango ndona ndisenda kuZimbabwe stereki ndinenge ndichienda kunherera dzangu asi pari zvino hatisati tatora vana vanyowani chirongwa chatina chomuna March pandiri kuenda kunotora vamwe vana vanyowani
vana ava munenge muchivasarudza sei munoshandira munharaunda dzii
sekutanga ndakatanga ndataura nechikoro chainzi Cranbourne nekuti kwakuna mufundisi angari kuchechi kwasisi vangu ndakangotaura nyaya yangu zvikanzi ndotori nevana vakomana vari kutodawo maschool fees vari kucranbourne ndikati handira kuvaona saka ndakatanga ndatora vana kucranbourne cranbourne boys ai saka ndakatanga ndatora vakomana I think vanga vari about 15 boys ndovandakatanga ndatora gore rakazoteera racho ndakazoenda kuepwet saka nzvimbo yandinowanza kutora vana sterek kuepwet ndokuna pa wangu vanonzi Pastor Fusire vandinoshanda navo ivo vanogara kuepwe saka ndokwatinowanza kutora vana ikoko
vanenge vachida kuona mabasa amunoita kana kunzwa mumhanzi wenyu vanokubata ipapi
vanokwanisa kundiwana pafacebook peji rangu rinonzi My Banda Music
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa najonga kandemiri westudio 7
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu jonga kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc nhasi tine hurukuro nevamwe amai vasina kuda kudomwa nezita vari kumhondoro mubayira avo vanoti vakatarisana nenzara nenyaya yekuti chikafu hachisati chauya munzvimbo mavo chavakavimbiswa nehurumende kunyange hazvo kune mamwe matunhu chiri kunzi chiri kugoverwa ngatinzwei vachitsanangura nezvedambudziko riri mudunhu mavo
chikafu chakauya chikafu changa ndo chakauya muna julai up to now vanhu havasati vatambira
zvikonzero zvipi zviri kupiwa kuti munge muchisvika nguva ino musati matambira tichinzwa hurumende ichitaura kuti iri kugovera chikafu
panguva yapfuura takambonzwa zvichinzi zvanzi transport hapana transport asi hurumende iri kuramba kuti vanhu vabhadhara asi chikafu chacho chisiri kuuya zvokuti taitodai tabhadhara zvedu chikafu chiuyi vanhu vadye
saka mati masvitso here kuhurumende chikumbiro chenyu chekuti munogona kubhadhara muwane chekutakurisa
vakuru vamwewo vataimbochemerawo tichingotaurawo senyaya vakazosvisa hazi zvakazoizi vanhu munogona kubhadhara saka kune vamwe vakabhadhara vari kune imwe saizi chakauya handina kunyatsonzwa kuti vakazobhadhara mari asi takauya tikatambirwa kwasviba vanhu vakabhukirana zvokuti vamwe vari kungochema futi hatisikwana chikafu chishoma
paigoverwa ipapo munhu aipiwa chikafu chakawanda sei uye zvinenge zvichitariswa here kunzi ane mhuri yakakura zvakadii
hongu asi zvichizonzi vanhu vanofanirwa kukamurana saka kana manga makaimuri vairi munofanira kukamurana uye ane zita rakapinda wotiza nechikafu makgs iwayo ako uri hwani iwayo unozonziwo unofanirwa kusheera muri
anenge ari makg mangani aunenge wapiwa kuti muzogovana nevamwe
anenge achienderana kuti zvenyu vakanyorisa vana vangani pavana vakanyorisa mwana mungiri achiwana 7.5 chongomiswa chakadaro chikachakwanawo kuti mwana ma50kg mairi here kana 50kg imwe chete nekuti zvainzi chikafu ichi chinofanirwa kunge chichapuwa vanhu kana chapuwa vanhu chirenge chii chakanangana nemhuri yako iyi saka zvinoitirwa nekuti unenge wakanyorisa mhuri ngani
chikafu cherudzi rupi chiri kupiwa vanhu kana chaachipiwa vanhu pachakambouya ipapo
pachakambouya patakatambira pekutanga pakauya mapfundu nechibage saka wainzi hafu yemakg zako kuenda kumapfundu hafu yemakg zako kuenda kuchibage then iwe wozosheyana nevanhu tainzi bete 3 months taisa takapiwa muna July takasara tosvika munana September tisisiri takungotenga tuma10kg chekunyatsoita chaita ichogore rino hakuna kuti upi unobata mari yekuti unogona kuti upi wabata kredi mari inotenga 10kg uchipedza 10kg iyo 4 days 3 days yapesa apo unenge usati waona kana ine mari yekuti utenge chimwe chikafu
vanenge vachigovera ndivanani zviri kugoverwa nemasangano akazvimirira here nevashandi vehurumende here kana kuti zvine zvigoverwa nemasangano ezvematongerwo enyika
kunouya mota iyi nevanhu vesocial welfare vongoti chikafu chenyichi then pamwe pavanotoenda ipapo ndopamunotosara mosheyana nekuti pamwe munotanga matomboudzwa kunzi pacharaya chikafu ichi muchazoseyana saka vechisaoosea havamini
upfu hwacho huri kuwanikwa nemari pa10kg
vanhuenge huchiita $6 vamwe vachitama $6 ezvinizvo va $7 vatiinge ndakatitenga $7
imi muri amai vane mhuri yakakurawo zvakadii
inini ndiri amai vane mhuri tinogara tiri vashanu
saka baba zvii zvavari kuitawo nekutsvaga chikafu
zvakaoma baba vakura havana chavachakwanisa uye vanorwara vana vamwe vari mudunhu imomo vakaroorwawo muzvavo mudunhu imomo zvekuita zvacho hapana chekunyatsoita vari kuHarareo vari kungotiwo hazvisi kufamba mariwo hadzisi kuita saka zvakaoma
shoko ramungasiyira vehurumende pamwe chete nevemasangano ari kupawo rubatsiro nderekuti
shoko ramungasiyira kuhurumende nevemasangano ekupa zvekudya kuti dai vawedzera zvekudya nekuti pari zvino kana mvura yacho ikutotitaurira futi kuti tiri kupinda munzara nekuti pari zvino hakuna mvura totizve dai varegedza havo kuti vanhu vakamurane nekuti vanhu vari kusara vari munzara ivo vakavenderwa mwezi mutatu
aiwa ndinotenda amai totarisira kuti zvinhu zvichashanduka
zvakanakai
manga makateerera kune vamwe amai vasina kuda kudomwa nezita vari kumhondoro mubayira muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya munhau dzemitambo mumwe anoita zvemitambo achishanda nechikwata cheElysium Dance Theatres Yvonne Zvikomborero Gudza anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike mhando yekutamba kwechikwata chake kunosanganisira zvitaira zvakasiyana-siyana zvinoda unyanzvi hwepamusoro kana kuti contortionism ko iwo matambiro aya haana njodzi here ngatinzwei hurukuro yataita naYvonne Zvikomborero Gudza nezvenyaya iyi
inini ndinoita yoga for flexibility ndiyo inozounza contortioning kana taita yoga tava flexible tava kuita contortioning takukwanisa kubhenda bhenda nekuchikora chikora muviri sezvatichiita pamavhidhios atichakusenderai muchiona zvedancing rumba nedanso tinozongoitawo zvedu pafree time tapedza session takumboflexa
vabereki neveukama vakazvitambira sei pawakatanga izvi
vabereki veukama neshamwari dzangu vanozvitambira vana kumbobvira vaita dambudziko kubva pandakatanga vanga vasitomborinaka nabasa nazvo iko zvino ndo vatosupport system yangu vanenge vachingondisapota pese. Kana ndakazoti panapa ndaumirwa ndirikuda pekuitira zvinhu zvangu, ndawana client, aiwa vanongondipa, vanotondisapota zvisingaiti, ende ndozvinondipa kuti ndirambe ndichienda mberi.
Aya madhenzi echirungu kaya nezvechizvino zvino zvakati oh, veruzhinji vari kutambirana nazvo here? Vaakuzviziva here zvemuZimbabwe izvi?
Veruzhinji havasi kunyatsozvitambira mune zvakanaka, asi vashomawo vandakakwanisa kutaura navo vanozvitambira ende vanotozvifarira, vamwe vacho ndo vatoma maclients angu. Asi ruzhinji rwacho havanyatsozvitambira mune zvakanaka, vanenge vaakutofunga kuti pamwe wava kuita zvekutengesa muviri wako.
Saka munotambira kupi vanoda kutaura nemi, kukubatai kana kuuyawo kuzoona muchitamba muchiita zvamunoita izvi, vanokuwanai kupi?
Ndinotambira Cognitive 7 nekuglenora muHarare. Vanoda kunditeera vanokwanisa kufollowa WhatsApp channel yangu inonzi Vovo Yoga Session. Ndichakusendirai link pasi. Vanoda kuti haya for my performance vanokwanisa kundisira message pa WhatsApp kana kuuya kumba. Phone number yangu 0716717312.
Matambudziko api amakasangana nawo mugore rino ra 2024?
Macomments kubva kuvanhu vanosenda mavideos yo notidzosera kumashure, plus ma studios ekuitira yoga acho ari kudhura. Saka zvinhu zvinodzosera kumashure kana usina pakanaka pekunyatsoitira malessons nevanhu.
Zvamunganyorawo pasi muchiti aiwa gore rino takagona ichi nechichi, takatadzawo ichi nechichi, ndezvipi?
2024 hatina zvikuru zvatakanyanyoita. Tine machallenges akawanda ekuti ground rekuitira panga pasina. Saka 2025 tokuvimbisa kuti tinotagadzirisa kuti ground racho neequipment yacho ichida kushandisa tinenge tanazvo by February.
Titarisewo kusimudzirwa kwebasa renyu, zvii zvamunoda kudza vateereri tichipendera zvedu chirongwa?
Tongoda kutendei nekutitsigira kwamuri kuita nekuramba muchitisimbisa pane zvatiri kuita. Motifollowawo pa WhatsApp channel yangu inonzi Vovo Yoga Session. Maitabaza.
Uyo anga ari mumwe anoita zvemitambo achishanda nechikwata cheElysium Dance Theatres, Yvonne Zvikomborero Gudza, ari parunhare kuHarare neStudio 7. Yedu ya pera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP opa chenjedzo kuvatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira, uye kuti vafambi vamhangare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano. Mumwe anoita zvemitambo anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi, asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kutsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu pa www.voashona.com.
Ini ndini Evans Azeninga, ndiri muWashington, D.C.
Kuisika tisenda baku VOA.